muteereri, tinosangana zvakare mangwana nanhasi kuri musi wemubvuro wenyana 14, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi maviri nematanhatu, kana kuti 7,526. Mutungamiri wesangano rezinasu vatakudzwa ngadziore avakasungwa svondo rapera votarisirwa kumiswa mudare nhasi kuti vapuwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Bato reSouth African Communist Party rekuSouth Africa rinoti muZimbabwe mune matambudziko anofanirwa kutariswa nekukasika, kunyange hazvo zano PF nehurumende vachiti munyika hamuna matambudziko. Tichakupai mashoko amatumira imi vateereri veStudio 7 kuno muchitudza zvamunofunga pamusoro pezviri kuitika munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi maviri nematanhatu, kana kuti 7,526, mushure mekunge vanhu gumi nevasere, kana kuti 18, vavanikwa vaine chirwere ichi, vese vanove vanhu vagara vari munyika. Hapana munhu akashaya nechirwere ichi. Izvo zvakaita kuti vanhu vafa varambe vari pamazana maviri nemakumi maviri nevana, kana kuti 224. Vanhu vakanga vapona kubva kuchirwere cheCOVID-19 kusvika nezuro vanonzi vakanga vasvika pazviuru zvishanu nemazana matanhatu ane makumi manomwe nevasere, kana kuti 5,678. Izvi zvakasiya vanhu chiuru nemazana matanhatu nemakumi maviri nevana, kana kuti 1,624, vachiri vari kurwara nechirwere ichi. Nyanzvi dzezveutano dzichiri kuedza kutsvaga nzira dzekumisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vamwe vakawanda vanonzi vari kushandisa mamasiki kuvhara miromo nemhino, asi vari kuzorasa mamasiki aya pese pese. Izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveutano zvinokwanisa kuparadzira chirwere cheCOVID-19 kanawo zvimwe zvirwere. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuEngland, Dr. Matthew Nyashanu.
Chekutanga ndechekuti vanhu vari kuvhenekwa vanenge vari vashoma. Naizvozvo vanhu vatiri kuwana ava havasi kuratidza uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19. Nekuti tikatarisa kumasure uko pakamboitwa mamwe matests angakati kwirirei, tikaona kuti panga paine vanhu vakanga vabatwa nechirwere vanga vakati wandei. Naizvozvo tiri kuzviziva kuti iye zvino muZimbabwe mune chirwere cheCOVID chatobata vanhu vazhinji chiri kupararira. Saka chinofanira kuitwa nehurumende kuti inge ichiona kuti vanhu vane chirwere ndevapi. Inofanira kuti vanhu vari kutestwa vange vachikwidzwa, kana kuti vawande patestwe vanhu vakawanda zvikuru, ndokuti tione vanhuwo vakabatwa nechirwere ichi. Uyezve vanofanira kunge vachitarisa aya atinoti mahotspots, uko kwatinoona kuine vanhu vakawanda vari kunzi vari kubatwa nechirwere cheCOVID. Ndokunenge kuchifanira kunge kuchitestwa ikoko, kwete kuti kunongobutorwa vanhu chero pangobva munhu zvonzi tatesta 400, iwo uchitesta vamwe vanenge vasiri muriski. Saka unotarisa anonzi marisk groups, kunenge kuine vanhu vanenge vakawanda vari kubatwa nechirwere cheCOVID.
Tiri kuonawo mamask ari kushandiswa nevanhu mukuvhara miromo nemhino ari kuzoraswa pese pese. Zvine dambudziko razvingakonzera here mukupararira kwechirwere cheCOVID-19? Tichitarisa kuti dzimwe nguva vamwe vanhu vanenge vashandisa mamaski aya vanhu vanogona kunge vaine chirwere ichocho.
Bongo, mamaski akakandwa pese pese, haangu kwanise kuparadzira chirwere cheCovid badzi anokwanisawo kuparadzira zvimwe zvirwere zvinenge zviine vamwe vanhu zvinokwanisa kunge zviri mumafluids anofemwa nevanhu kana kuti mate anobuda mukanwa memunhu. Saka mamaski mumashure mekunge ashandiswa anenge achida kuti ange achidisposwa panhu paanenge asingazokwanisi kunge achisangana nevanhu kana kuti vanhu vasakwanisa kunge vachizotsika mamaski iwawo kana kumabata. Nekuti kana mamaski akangotsvetwa pasi, vana vanogona kutamba nawo mamaski awo vobva vabatwa nezvimwe zvirwere, kwete only COVID, but vanogona kubatwawo nezvimwe zvirwere zvinotapukira zvichibva mumate evanhu, zvirwere zvakaita kana zveTB, zvirwere zvakasiyana-siyana. Saka maski chaiyo chaiyo panyaya dzeutano haifani kungokandwa pese pese, inofanira kudisposwa nemazvo kuita kuti kana munhu uyanga akaipfeka ine chirwere chisazotapukira chichienda kune mumwe munhu.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University kuEngland, Dr. Matthew Nyashanu vari parunare kuEngland kwakare neStudio 7. Bato rekuSouth Africa reSACP rakazivisa kuti muZimbabwe mune matambudziko anoda kutariswa nekukasika ayo rinoti ari kubatawo South Africa. Vachitaura mushure memusangano weCentral Committee yebato ravo muJohannesburg, munyori mukuru webato iri waBlade Nzimande, vanove zvakare gurukota rezvedzidzo, vakati kuramba kuti muZimbabwe hamuna matambudziko kuzvinyepera pachitariswa uwandu hwevana veZimbabwe vari kutsvaga upoteri munyika iyi. Asi vakati vana veZimbabwe ndo chete vanofanirwa kugadzirisa matambudziko ari munyika yavo. Mashoko ebato reSACP aya anouya panguva iyo bato reANC rakabva kutumira chikwata kuZimbabwe chaitungamirwa nemunyori mukuru webato iri vaS Magashule kuti chinonzwisisa nezvematambudziko anonzi akatarisana neZimbabwe. Hurumende pamwe neZANU-PF vagara vari kuramba kuti munyika hamuna matambudziko, kunyange hazvo vanopikisa pamwe nevamwe vemasangano akazvimirira vari kuti munyika mune matambudziko. Vakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaPatrick Chinamasa vakaudzawo vatori venhau kuti Zimbabwe harisi dunhu reSouth Africa, nekudaro nyika iyi inofanirwa kusaisa mhino dzayo munyaya dzeZimbabwe. VaChinamasa vakapomerawo hurumende yeSouth Africa vachiti iri pasi pevachena, mashoko anonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika anogona kukanganisa ukama hwenyika mbiri idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reFast Forward Community Development Center vaAxon Potera.
VaDerek Nzimande munhu wanga agara achigwa nenyaya dzeuori zvisinei kuti zvinoitwa nani. Ende pamusoro pezvo tirangarire kuti vaDerek Nzimande ipolitician zvavo, but he's an academic. Saka mavonero avo akasiyana nevamwe muANC kana kuti nditi mutripartite inotiyo ANC COSATU neiyo SACP. Saka ndinoona sokuti vaDerek Nzimande vari right kana kuti vari correct kuti vati izvo muZimbabwe mune crisis. Nokuda kuti kutaura chokwadi zviri pachena, because asi zvinhu zvinobvunzwa kuti muZimbabwe mune dambudziko. So ndinoona sokuti zviri pachena izvozvo ende vari right panyaya yavanotaura, nokuda kwokuti kana tikatarisa matambudziko atinawo haachabvunzwi kuti tine matambudziko akamira zvakaita sei, zvokuti kana mwana mudiki chai anogona kutsanangura matambudziko atinawo.
Takanzwa vaNzimande vachitaura kuti matambudziko ari muZimbabwe anofanira kugadziriswa nevana veZimbabwe. Munoona here vana veZimbabwe vachikwanisa kugadzirisa matambudziko iwaya, tichiona kuti ZANU-PF iri kuti munyika hamuna dambudziko?
Ndinoona sokuti vana veZimbabwe pashoko rinotaurwa navaDerek Nzimande vanofanira kuwana nzira dzokuti vazvibatsire, kwete kuexpecta kubatsirwa neSouth Africa. Tikada kutarisa South Africa ine mabenefits ainowana atinotiwo maeconomic benefits. Saka ndo zvimwe zvinoita kuti muone kuti South Africa handifungi kuti ingada kuti kuZimbabwe kuzvingonaka nokukurumidza. So ndoona kuti vaNzimande vari right, asi chine chichidiwa muZimbabwe ndezviya zvandinogara ndichitaura mukoma jonga zve national dialogue, 10 point national dialogue iya. ndiyo inogona kutibatsira iye zvine zvipane iripo iyi yatinoti Pollard asi mukaitarisa iyeye vamwe vanogunununa nezvayo kuti no pane vamwe varimo avagoni kuti vaite referee voita zveplayer muPollard imomo saka pane pachida dialogue inenge ichitenderwana nevanhu vese kana kuti mapolitical parties anenge ari involved ose kuti no iri independent is not dominated by one party or it is controlled by another part ndozva ndovona panyaya iyoyo mukoma jonga
takanzwa vakafano bada chigaro chemutauriri webato rezano PF vaPatrick Chinamasa vachitaura mukupera kwesvondo kuti Zimbabwe haisi dunhu reSouth Africa saka ANC kana kuti South Africa haifanira kuisa mhino dzayo munyaya dzeZimbabwe munoti ine mashoko aya
mashoko avachinamasa haana kunaka kana takatarisa paimeji yenyika nevanhu vanenge vachitambura zvikuru tikatarisa especially muzvipatara zvinosiya zvichi kwadzisa vamwe vanhu kuti izvi zvataitaura hapana zvatinowana kubva kuAfrica zvinobva zvaratidza kuti vanhu pamusangano wavakanga vari ava wakanga usiri wokugadzirisa matambudziko nyaya dzecorruption nezvimwe zvose zvinotaurwa wakanga uchingova musangano wemafriends vachingotaura havo zvavo zvavaitaura asi zvisinei nokugadzira dambudziko reZimbabwe
vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reFast Forward Community Development Center vaAxon Potera vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7 Mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vatakudzwa ngadzore vakasungwa svondo rapera vari kutarisirwa kumiswa mudare nhasi mushure mekupedza usiku huna vari muusungwa. Gweta ravangadzore vawebista GT veZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti vari kutarisira kutora mukana uyu kukumbira dare kuti vangadzore vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Vangadzore vakasungwa nemusi wechina svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuratidzira pamahofisi ekambani inohaisa motokari yeImpala Car Rental iri muHarare iyo ine motokari inonzi yakashandiswa pakupambwa kwavatawanda muchehiwa ava vanonzi vakashungurudzwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vasori. Bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka munyika reZimbabwe Parks and Management Authority kana kuti ZimParks rinoti vanhu vakawanda vanogona kurasikirwa neupenyu nekuda kwekunetsana pakati pevanhu nemhuka kunyanya nzou sezvo mhuka idzi dzawandisa. Nyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzinoti nzou dzawandisa mudunhu radzo nekudaro dzinofanirwa kubvumidzwa kuti dzinge dzichitengeswa asi zvinonzi sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka recites rakaisa zvisungo zvinoita kuti nyanga dzenzou dzisatengeswe. Nyaya yechirwere checoronavirus inonziwo ndoo imwe yakonzerawo dambudziko rekuchengetedzwa kwemhuka sezvo vashanyi vasiri kuuya munyika kuzoona mhuka. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weZimParks vatinashe Farao.
Kawandisa kudarika dzinofanira kuchengetwa asi haisi nyaya yekutengesa chete inyaya yekuti tokwanisa kudzibvisa semuenzaniso kuhwange todzisa kana kuti kumatusadona todzibvisa kana kuti kugona rezvou todzisa kune imwewo nzvimbo padzinenge dziri shoma nekuti dambudziko guru rataanaro raadambudziko rekuti nzou idzi dzaakuparadza padzinogara dzaakuparadza chikafu chadzinodya ende hadzisi kuparadza chete chadzinorarama nadzo dzaakuparadzawo neshiri dzimwe dzinoraramawo neecosystem kana biodiversity zvinova zvakuita kuti dzipinde mumisha dzichiuraya vanhu dzichikuwadza vanhu.
Gore rapera mhuka dzakauraya vanhu vanosvika ivo makumi matatu nevasere. Ko kusvika pari zvino vanhu vangani vafa zvichikonzerwa nekunetsana ikoko pakati pemhuka nevanhu?
Gore rino chete tafirwa nevanhu vanosvika iwo makumi mashanu vari kukuvadzwa nenzou, vanokuvadzwa nenyati, vanokuvadzwa neshumba nenyaya yekuti zvipuka zvesango zvakupinda munogara vanhu nokuti nzou dzawandisa.
Ko, nzou idzi sei dzawandisa kudaro vaFarao? Zviri kufamba sei chaizvo?
Togara tichitaura kuti mhuka nyika ino yeZimbabwe haisi kukura kubva zvayanga iri. Mhuka dzatinadzo asi dziri kuwedzera. Tikatarisa mugore 1980 tanga tine vanhu vanga vachisvika iwo 7 million. Mhuka dzedu dzadziri kana kuma 40,000. Asi pari zvino tadarika zvinopetwa kairi. Mhuka dzawanda, vanhu vawanda, asi nyika haisi kukura. Saka topesana tane matambudziko akadai. Ndosaka kubva kare pasichigare mhuka idzi dzimwe dzaikwanisa kuvhimwa, dzimwe dzichiurayiwa, dzimwe dzichishandiswa zvadzaishandiswa kuitira kukontrola huwandu hwemhuka idzi. Zvinova zvisiri kuitika.
Idzo nzou idzi dzakapedzisira kuurayiwa riini chaizvo zviri pamutemo?
Gore takapedzisira kuuraya mhuka izvi tichikwanisa kuda kuti kontrole huwandu hwadzo mugore 1988. Ende dziri kuwedzera, dziri kuwanda, zviri kutipa matambudziko. Kuuraya vanhu, kukuvadza vanhu, dziri kutokwanisa futi kuparadza even miti nezvimwe zvakadaro zvadzinorarama mazviri.
Tiri kuona kuti pasi rose rawirwa nedambudziko rechirwere cheCOVID-19 chapa kuti vanhu vakawanda vagare mudzimba vasingashanye. Izvozvi zvinokonzerawo matambudziko akaita sei kumasangano akaita serenyu reZimpax anonyanya kuvimba zvakanyanya nevashanyi?
Gara tichitaura kuti kushanyirwa kwenyika haisiwo yega nzira yekuona kuti tiwane mari yekuchengetedzwa kwemhuka. Ndosaka taitaura nyaya yekuti tokwanisa kutengesa nyanga dzenzou, tokwanisa kuti mhuka dzedu vabereki vagari vanogara kumusha nevanogara nemhuka idzi vaonewo chowiri, kwete nemari inobva kunze kwokushanyirwa kwenyika. Zvino zvazvadai izvi, kubva pakatanga gore murungu uno hakuna mari iri kuuya, asi ticharamba tichiedza nepatinokwanisa kuchengetedza mhuka.
Avanga vari mutauriri weZimpax vatinashe Farao vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Pepa nao. Pepa nao re Herald rinoti mumwe mukuru mukuru wehurumende United Arab Emirates, Sheikh Faiz Mohammed Salem Sultan Al Qasim, akapinda munyika nezuro kuzoita nhaurirano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Zakanangana nebudiriro panguva iyo nyika mbiri idzi dziri kuramba dzichisimbisa ukama hwadzo. Bepanhau reDaily News rine musoro wenhau unoti nhengo dzedare reparamende dziri kukurudzira hurumende kuti ibvumidze vanhu kupinza munyika chikafu chinogadzirwa nembeu dzakauchikwa kana kuti GMOs, vachiti kunyange paine mutemo unorambidza kupinda kwezvinhu izvi munyika, vanhu vari kungozvipinza kubva kunyika dzakapoteredza. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zveIsrael zviri kufarira kuti hurumende yazvo yakwanisa kuita chimwe chibvumirano cherunyararo neimwe nyika yemaArabhu. Rwendo runo, Bahrain, zvichitevera chimwe chibvumirano chakaitwa neUnited Arab Emirates mwedzi wapera. Mutungamiri weMalawi vaLazarus Chakwera vari kukurudzira mushandira pamwe mukurwisana nechirwere checoronavirus icho chabata vanhu vanoda kusvika kuzviuru zvitanhatu nekuuraya vamwe vanodarika zana nemakumi manomwe. Asi vanoongorora zviri kuitika vanoti hurumende haifanirwa kungotarisa kuchirwere checovid-19 chete. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga, apo tinotepfenyura mashoko amunotumira kuno kuStudio 7.
Magadi paWashington DC, tinotenda unotipa nhau dzechokwadi. Ko, tirikukumbirawo mutipinzewo pagrupu yeStudio 7 kuti tigopota tichinzwawo nawo. Kana zvichibvira ndokumbirawo kuti mutitumirewo dzanhasi. Tinotenda.
Apo pastudio 7 ndine Brian ndiri pano paDurban. Mondichitirawo chikumbiro changu kuhurumende yedu yeZimbabwe yeZANU-PF kuti vadii vangosiyana nazvo vadzosera vachamisa mbudzi dzavo ndava vazvitadza. Chiri kuonekwa pasi rose.
Pastudio 7 apo makadiniko? Ndinomhorisa vashamarari vese zvangu vestudio 7. Ndoda kutaura pamusoro peImpala Car Rental. Impala Car Rental inofanirwa kutiudza kuti akatora motikari yava achienda kuBulawayo kunombunyikidza tawanda mucheiwa ndiani. Nokuti kana isina chekuita nekumbunyikidzwa kwatawanda mucheiwa, inofanirwa kuti itiudze zvese, iudze Zimbabwe yose. Kasi kana ine chekuita nezvokumbunyikidzwa kwatawanda mucheiwa, ngavarege kutiudza. Kana ivo vasina chekuita, chingavahlisa chii kuti vataure kuti musi aiwo akatora motikari iyi musi wakati dinhingi? Hapana chinohlisa, ngavataure. Nokuti tichazofungira kuti Impala Car Rental iyi ndiyo ine chekuita nekumbunyakidziwa kwana Johana Mamombe, nana Cecilia, naNetsai nevamwe vari kumbunyikidziwa munyika. Tichazofungira iyo Car Rental iyi. Saka tinokumbirawo kuti dai yatiudza kuti musi aiwo akatora motikari iyi kubva kuHarare kuenda kuBulawayo, it means vakaregista pasi kuti motikari yatorwa naningi ati anoenda kuBulawayo, nokuti haingoindi isina kubhukiwa. Which means vanotoziva veCar Rental, ngavataure chokwadi chavo vasavanza. Nokuti kana vakavanza zvechokwadi shuwa Car Rental iyi, tatoimaka.
Pakadini pamereka apo, isu tiri paJoni tiripo. Nhasi ndinopotaura nhau MDC Alliance napresident wayo vaNelson Chamisa kuti musarwadziwa ngezviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Torerwa maMPs enyu, kubviswa maMPs enyu. Imi rambai muchiparidza shanduko nokuda kwekuti hakuna munhu wemuZimbabwe makasiwa ruzivo naComrade Robert Mugabe rakasiwa kumwana weshe weZimbabwe kuva nenjere nekuona kuti ava vadzikiriwe veumbavha, ava vadzikiriwe chokwadi. Idzodzi 5 years dzati kubata izvi kuti tinoona 2023 umu pa5 years papa mavhoti, tine vanhu vazhinji vakatotendeka kubva kuZANU-PF vakaenda kune Alliance vachiona mabasa eZANU-PF kushanda kwavo.
Takatarisa
kume nakamisa iyeye tinaye, tinenge tiinaye. Vaudze kudaro mazvikashikwa pano paJupega apa paLimpopo province.
Kana takatarisa nyika yedu yeZimbabwe, mutungamiri wayo aiti Zimbabwe is open for business. Asi nechimiro chiripo munyika, takatasa nyaya human rights, andifunge inini kuti pane any company inoda kuzoisa mari yayo kana kuzoriska nechimiro chatinacho munyika medu nenhau yemapoliticians anongoya achidhonzerana.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Vanhu vanodarika 20 vanonzi vaurayiwa nemoto waparadza masango mudunhu reOregon kumavirira kweAmerica, uyezve zviuru nezviuru zvevamwe vamanikidzwa kusiya misha yavo. Mamwe matunhu ari kumavirira kweAmerica ari mudambudziko remoto wesango anoti Washington State neCalifornia, uko vanhu vane chitsama vaurayiwawo vakawanda vachitiza misha yavo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, Tabata chizora cheZimbabwe chiri muguta reEugene mudunhu reOregon vari muimbi ane mukurumbira Dr. Thomas Tafirenyika mukanya mapfumo kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu pamusoro pemoto uyu.
Kwatiri kungori hutsi wega wega. Tine mazuva tisingatomboona zuva kuti rakapira sei. Asi moto uri kure nesu.
Tiri kunzwa kuti hutsi ihwohwu huri kukanganisawo vanhu pakufema pazvokuti vana chiremba vari kutotyira kuti zvinogona kuwedzera dambudziko reCOVID-19. Zvii zviri kuitwawo kuti muchengetedzeke kubva kuhutsi ihwohwu?
Isisi takangogara mudzimba. Takangovharawo mawindo kuti hutsi hwacho husapinde mumba. Tichiitirawo nenyaya yeCOVID iyoyo. Hutsi hwacho hauna kutombonaka nokuti zvinezvi hwatoone mazuva. Kuri kuita fanika kune misti. Huhuru hutsi hwekutsva kuri kuitika.
Saka vari kudambudziko iroro vari kubatsirwawo sei nehurumende yeOregon?
Takanzwa vachivataurira kuti vanofanirwa kusiya dzimba dzavo idzi. Handizivi kuti vari kuvabatsira netransport here kana kuti vari kungoti vanhu vavabhaketwe vachienda somewhere. Kuno kuisu hasati tavaona vanhu ivavo. Ndofunga kune kwavari kuendeswa. Kune vanhu vakatonzi vasiye dzimba dzavo nokuti moto waunenge wavakusvika ikoko. Saka kune dambudziko guru.
Pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvamati manzwawo zvingadai zviri kunzvimbo dzaparadzwa nemoto idzi uye kana zviriko vakamirawo sei?
So far vanhu vatinongoziva kunoku ndana Mr. Kapurura vari kusere uko. Ndo vanhu vekuZimbabwe vatinoziva vazhinji tinavo muno vashoma. Hakuna nyiki Oregon hakuna vaZimbabwe dzakawanda. Tiri vashoma shoma.
Tichitarisawo mashandiro ari kuita vanodzima moto. Muri kuonawo vari kushanda zvakadii nokuti tinonzwa kuti vazhinji vari kutopindawo mudambudziko rekukanganiswa nemoto iwe ivo vanoshanda vachidzima moto.
Ya, moto wacho hauna kunaka nokuti moto uyu wakakurisisa. Haungori moto chete, moto unototyisa. Saka kana uri mubasa irori munotoziva zvinoitika. Itsaidza kuti unosangana netsaona yekuti unogonawo kupiswa nemoto iwoyo. Saka vari kuita basa vari kumhanya mhanya kuedza kuti vaone kuti zvinhu zvafamba zvakanaka naka vanhu vese vararama. Asi vamwe vari kufa nawo moto iwoyo.
Nekunzwa kwamakaita chii chakakonzera moto uyu kuti unge uchitanga?
Moto vamwe vari kuti hadzi wakatangwa nevamwe vanhu varedicals ndovakatanga moto. Vamwe vari kungoti moto wildfire. Kuti pane mitauro yakati wandei semaonero ari kuita vanhu.
Muimbi ane mukurumbira Dr. Thomas Tafirenyika mapfumo vari parunare neStudio 7 vari kuEugene mudunhu reOregon muno muAmerica. Kambo, hello Mari, kubva kumuimbi Jam Master. Sezvungu yedu yapera rakaitimbotarisa zvakare misoro yenhau. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi maviri nematanhatu. Mutungamiri wesangano reZinasu vatakudzwa ngadzore. Havakasungwa svondo rapera votarisirwa kumiswa mudare nhasi kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Bato rekusouth Africa reSACP rinoti muZimbabwe mune matambudziko anofanirwa kutarisiswa nekukasika kunyange hazvo ZANUPF nehurumende vachiti munyika hamuna matambudziko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru apo tichange tichikupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsambambozha hadzitumirei kustudio 7 at vovenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vovishona.com. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.